Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana manheru anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yomutungamiri wenyika gore rinouya. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vausiso moyo vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vavimbisa nyika kuti vachashanda vachiremekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kodzero dzengochani. VaMnangagwa vanodawo vanyori vadomawo vanyori vavachanda navo muZANU-PF. Vaobed Mpofu ndivo vava munyori anoona nezvemabasa muZANU-PF, basa ranga richiitwa nava Ignatius Chombo, avo vadzingwa mubato zviri pamutemo nhasi. Amai Bopa Muchinguri Kashiri ndivo vaitwa sachigaro webato. Vakawanda vanga vachitarisira kuti amai Muchinguri Kashiri vachaitwa mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Kota rezo kudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudzidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi pose. VaMoyo vanoti hurumende yavo ichatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zvinoti zvine kodzero yekuvhota.
Ini chandoita mberi sa Minister of Foreign Affairs and International Trade, mandate yangu iri clear pakuti basa rangu nderekuvaka ukama, kuchengetedza ukama kana kuti kuvakidza kana kwakusipo. Asi auto kubuda kwazvo imomomo, tinofanira kuona kuti mari yokunze yauyawo muZimbabwe. Tinofanira kuona kuti tava tasetiwa mamarkets anofananga okutengesera zviro zvedu kubva kuno kuZimbabwe, so that kuitira kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndechekuti toda kuti matourist akwanise kuuya kuZimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu tu, tinoda kuvaka ukama ipapapo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Matipa nezviri chechipiri ndechi?
Ndati chokutanga kuvakidza ukama,
right,
navese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu upfumi wenyika kutuwa nwakarike muno Mzimbabwe.
Kutizana kwe Zimbabwe ni zimu nyika shinji. Kwanga usina unyasumira. Kwanga usina unyasumira shakanaka. Mchashi kazi kisasei.
Ndo zino vapa kuti. Iko zino. Kana taa kutawalirana. Ninyika zesele zepasi pama. Mkuruwe urumende edu. Wa President Mnangagwa. Waka taura pa inauguration yao. Pari pa speech yao yukutanga. Kuti toda kuwa kizana ne muri zese zenyika pasirese. Uyeze, kana tadaro, tionoda kutiti kwanise kuti kufumi, kana kuti kwa tingati yusisu kuhizana pa ufumi kwenye zime nyika. Zitange kunge ziri za pamsoro, yuse mando ya pamsoro kwede zaza ziri kushina.
Kana tika tarisa kunyai ya kutengesera na nizimu nyika. Mujanzi kazi kisasei se shoo zini zangu zisina kumira za kanaka.
Izo kutengesera kunzeni zime nyika. Kana zi nyamia ya zubuti wano waunze mariza omu Zimbabwe. Urumende ye Zimbabwe iliko iko shino. Ya kukadrisa mitemo inoita kuti vanhu vese pasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muZimbabwe. Uyezve kana vaunza mari dzavo muZimbabwe, mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka.
Ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemakai?
Chokutanga ndechekuti isusu tiri nengo yenyika dzeSADC. Saka SADC ndo nengo dzakakosha. Zvichioenda kuAfrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma tichivakidzane nadzo.
Avo vange vari gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vari parunhare muHarare.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, net 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamunangagwa vabudza vanhu kuti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese, kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga rudzi rwekudanana naro pakurarama. Vataura vakanangana nevarume vanodanana nevamwe varume uye vakadzi vanodanana nevamwe vakadzi kana kuti ngochani, vakati naivowo vanhu vanofanirwa kupindawo mudariro vaite muonero pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Evans Zininga ataura nemutauriri weSexual Rights Center vaMujalifa Mokele kuti tunzwe maonero avo.
Mashoko ari kusvika patiri sezvamuri kutaura. Tanzwa kuti mutungamiri wenyika anenge ataura mashoko akadaro nhasi pamusangano weZANU-PF muHarare. Tatozinzwa izvozvo.
Zvinorevei kwamuri sesangano seorganization kuti mutungamiri wenyika ari kutaura kuti vangangova nechimiro chakadai?
Kana zviri zvinhu zvechokwati, chokwati kuti zvataurwa kudaro, ndinofunga inini isu seorganization tinozvigamuchira tichizvirumbidza, nekuti anenge amira pamashoko ekuti munhu wese weZimbabwe ane basa rekuvaka nyika ino ichienderera mberi. Pasina munhu anosara anosarurwa anosiiwa kumashure wavo zvatinotaura nesunguti sexuality. Vamugave vange vagara vari outspoken kuti Zimbabwe haisi nyika inobvumira inogamuchira vamwe vanhu vakadaro. Saka kana mutungamiri wenyika uno vanenge vava kutaura mashoko akadaro zvinenge zvakukatidza kuti pamwe tine chance yekuti tivake nyika yetu tose semaZimbabwe pasina munhu anosara kumashure.
Mungandiudzewo here kuti kubva kumakore esati abva kumashure aya manga muchikwana kwanawo here mune zvematongerwo enyika mune maprogramu ehurumende ezveupfumi nekushanda nevamwe zvakanaka zvamunoona sekuti zvingachinje kubva iko zvino tichienda kumberi?
Zvatange tagara taziva nezvatanga tagara vasarira mumashure vanhu vakawana vepati vemaprograms ehurumende tazoona maNGO akawanda eri iwo anobatsirawo vanhu vakadaro kuti vararame kuti vawane zvekuzvibatsirawo. Saka zvatiri kuona kana zvataura sezvaita nemutungamiri tichaona kuti kana zviri zvinhu zvechokwadi kuchazoita maprograms anoinvolva munhu wese kusina munhu anosara munhu wese because zvakataurwa zvazvo kuti iwe neni tine basa munhu wese weZimbabwe ane basa rekuita basa rekuti nyika ienderere mberi.
Muchidimbu mungave here nepfungwa yekuti uwandu hwevanhu vari munyika yeZimbabwe varume kana vakadzi vanorarama vari mudivi rakazvimirira pakurarama kwavo vangave neuwandu hwakadii sekufunga kwenyu?
Ndinganyepe because hakusati kwaitwa mastudies anoratidza kuti vanhu vangani plus zvinhu izvi zvekuti ndinganorarana nhingi zvinhu zveprivacy zvekuti vanhu vakawanda havazvitauri kuti nini ndizvo zvandinoita. Saka unoona kuti vanhu vakawanda havabudiri pachena nenyaya idzi vechingosha kusungwa vechingosha zvainge zvagara zvatoka nemubati mugaro kuti vanhu vakadaro havana nzvimbo munyika yeZimbabwe.
Mutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokele vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Katerera kuStudio 7 chiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeAmerica nezuro vakaudza Voice of America kuti America iri kumira kupa rubatsiro kumauto ekuSomalia nekuda kwokushishikana kwavo neuori. Danho iri rinoratidza kukundikana kwemauto emuSomalia kutaura mafambiro akaita zvinhu zvakaita sechikafu, mafuta ekufambisa pamwe nezvombo. Vamiriri vehurumende yeVenezuela nevemubatanidzwa wemapato anopikisa nhasi vadzokera patafura kuhurukuro dziri kuitirwa kuDominican Republic dzokuedza kugadzirisa gakava renyika iyi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Masangano akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iwedzere nguva yokunyoresa kwevanhu kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kushomeka kunonzi kwehuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, uyo hunonzi hwakadarika zvishoma mamiriyoni mana pahuwandu huri kutarisirwa neZEC hwemamiriyoni manomwe. Nekuda kwaizvozvo sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI raburitsa gwaro rekukurudzirawo ZEC kuti iwedzere nguva iyi. Sangano reZim Rights riri kukurudzirawo kuti nguva iyi iwedzerwe. Jonga Kandemiri abata mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga tingangoda kuzivisana kuti ikurudziro yakanaka chaizvo yekuti musangano weZEC uwanikwe uchikwedzera mazuva ekuti vanhu vaende kunoregista pamusoro pezvinotevera. Chokutanga ndechekuti pakatangisa sezi yekutangisa munoziva kuti zvanga zvichigozha sei kuti kiti ambotadza kushanda apo pazochadai efezi yanga ikawandirwa nezvimhingamupini zvakawanda ndobva tapinda musecond phase yakazonopera hayo mune zvatingatei asi vanhu vanga vasatina kubuda vakawanda third phase takanga tapinda munyaya dzekutorwa kwenyika kana kuti kusungunurwa zvaisanganisira masoja mukati saka izvozvo zvakasanganisira kuti vanhu vasafambe vachienda kunorejesta zvakasungunuka zvakatapfurira kufezi yekupedzisira saka taikurudzira kuti zeki iwanikwe ichisungunuka kuwedzera mazuva ekuti mhuri yezimbabwe inde kunorejesta kuvhota
asi munoona here iyo zeki ichitambira kurudziro iyoyi
ndinopokera kuti vachateerera nokuti vakambenge vatombotaura izvozvo
tikatarisa vanga varipo vakazoresaina chairperson vezeki vakambenge vambohunahunha ekuti vangangowanikwa vachiwedzera mazuva ekuti vanhu vende kunorejesta kuvhota ikurudziro yedu yekuti zeki tanga takanakira kwavari ndechekuti vawedzere mazuva iyayo nokuti vanhu vakawanda vanozowanikwa vachizoendawo kunorejesta kuvhota zvikuru panguva ino yekrismas vanhu vanobva kunze kwenyika varipo vanokwanisawo kurejesta kuvhota
munenge muchitarisira kuti nguva yekunyoresa iyi iwedzerwe zvekusvika riini kana kuti nemazuva akawanda zvakadii
vakawedzerawo neumwe mwedzi kana kuti nemavhiki matanhatu kana kuti masere hazvina kunyanya kuchata tishuriro yedu yanga iri yekuti dai zvaikwanisika kuti wadhi imwe neimwe iwanikwe ichirejesta vanhu kusvika nguva yatozoti haatari padhuze nekubvara paita nomination call
tomboenda kumutoto wedu wenhau Thomas Chiripasi ari muHarare kuti tinzwe kuti kongresi yezanup f nhasi yafamba sei Chiripasi uri kutinzwa here
ndiri kunzwa zvakanaka mukoma tanonoka hwande mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara uye vadoma zvakare vaEngelbert Rugege avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political commissar mubato ravo rezanup f vakadomawo zvakare vapatrick chinamasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezvekufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaobert mpofu amai mabel chinomona ndivo vatsiva amai grace mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai uchitiwo vapupuraito gareti ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira boka revechidiki muzanup f takatarisa zvakare vamwe vadomwa navamunangagwa ndivaparents shiri namajor general Sibusiso Moyo avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee yepamusoro yezanup f zvakare vaVictor Matema Danda avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko ndo vadomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri dohondo yerusununguko kuchiti zvakare vamutsvangwa avo vangavarisachigaro wesangano revaimbovavarwi muhondo yerusununguko vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai chinomona avo vatsiva amai grace mugabe semunyori weboka remadzimai vakurudzira kuti amai grace mugabe nevamwe vavo vakaita sana vasevia kasukure navajonathan moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavaropomerwa asi hongu ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzatomwa kunzi dzinzi ndedzipi chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vati ivo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga vakatsinira ivo vachiti ivo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti hapasisina mapato anopikisa akasimba imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vati ivo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru mazana mana sarudzo dzisati dzaitwa vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushaikwa kwemari mumabhanga uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasangewanikwe vachikwidza mitengo yezvinhu. Ndati nemuchidimbu ndizvo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyu.
Vanhu vazvitambira sei izvi? Nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri. Vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi?
Vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachadoma vatevedzeri vavo, asi vanhu vazhinji varatidza kutsutsumwa zvikuru vachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo. Asi vaparawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga dzavati vachaona zvekuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana chouviri mukati meupenyu hwavo.
Wombomira ipapo usabva pafoni, ndichadzoka kwauri. Iko zvino toda kuti timbonzwa kuna Dr. wangu Mazodze, vanoongororavo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dr. Mazodze, muripo here?
Ndiripo zvangu, makadi.
Aiwa, tiripo isu, makadi nizvenyu. Tanga chida kunzwa kuti munoona sei mafambiro aita Congress yeZANU-PF nhasi?
Congress yeZANU-PF yapera iyi, tinoona kuti yangotsinira zvanga zvikuramba zvichiitika zviya. Nokuti tikatarisa tingangoti mauto zviari kuramba achikuenderera mberi nezvaanga achiita, uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu cheZANU-PF, chimedu cheZANU-PF, faction yavo yeLacoste ndo yangotora zvimapozisheni aya. Tokuona kudzoka kwana Victor Batemadanda, tiri kuona vana Meja General Engelbert Rugege, avo vakanga vachishanda zvikuru pasaro dzakaitwa muna 2013 vari kumasvingo uko. Saka vamunangagwa kutaura zvine musoro, tisingazivi kuti vanozogona here kuzviita kuti zvibudirire zvifambe sematauriro avanoita.
Munofunga nyuso kuona kwenyu kuti team Lacoste neG40 muZANU-PF yasara iripo iyi, munoona sekuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here, kana totarisa kumborwisana kwavanga vachiita nguva yese inoiyi?
Zvatingangotaura tichiita ndizvo kuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda scotched at police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura iwo vachiti toda, we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti ndo zvazvo zviri kuitika practically, ndo zviri kutongoitika, zvokuti hationi kuti vachakwanisange vachibatana. Zvinogona kuzotinetsei kubatana kwavo, zvinogona kunge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo. Asi zvisinei, chinongosvika ndechekuti kuzohwina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imwe munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuvengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi. Saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose? Chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezvo veZANU-PF kana zvichida kubatana, kwanga kuri kuregererana. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika, ngavawanike vachisiya peukama. Nokuti iwo vamunangagwa ivavo vanga vava kutourayiwawo vese, havanga vava kudzimba mabasa zvichingosiyana siyana, vamwe vachidzingwawo mumusangano wavo weZANU-PF. Tikaitasa vanhu vakafanana namatemadada vana mutsvangu avo, havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodedzwa vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo seZANU-PF yacho, handioni kuti vana veZimbabwe vangaita chishuro chekuti veZANU-PF vabatane. Nokuti vana veZimbabwe, kubatana kweZANU-PF hachisi chishuviro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zveZANU-PF. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezvechaka zvakare zvezvichi kuti vabatane.
Dr. Mazodze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa, vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka wande ndingada kuti vateereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Munangagwa killed my friend. Zvichireva kuti Munangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awane chivindi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyu.
Asungwa namasoja kwete namapurisa.
Asungwa nemasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizive kuti azofamba sei sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yanga atorwa nemapurisa, saka hatikuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.
Thomas, tinotenda chaizvo namashoko ako, tinotenda zvikuru. Chikwata cheDynamos chapa murairidzi wacho Lloyd Mutasa cheki yakavhurika yokutsvaga vatambi vanoda panguva ino yezororo remitambo. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iri.
Mutevedzeri wemukuru weZifa vaOmega Spanda vayambira vatambi ava kuti vari kuzvisa panjodzi yekukuvara zvakaipisisa nekutamba mitambo yemagungano evanonwa kana vanenge vachinwa doro yebhuza soka iyo inotambirwa mudzinhandare dzisina kugadzirwa zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 parunhare, vaSibanda vati nguva ino iyo inodaidzwa kunzi off-season ndeyekuti vatambi vazorore mushure megore rese vari mudzinhandare, kwete kuti vatambe mitambo yomagungano evanenge vachinwa doro. VaSibanda vanoti vatambi vanofanira kuremekedza zvibvumirano zvavanazvo nezvikwata zvinovatambirisa mari yemuhoro nekusapinda mumitambo inovakanganisa kuzotambira zvikwata zvavo mune ramangwana. Mutungamiri wemutambo wenhabvu uyu anoti hazvizofadza zvikwata kuti mutambi adzoke kubva kuzororo akakuvara ivo vaimubhadhara mari yemuhoro uyezve vakamupa mari yokutambira chikwata ichi panotanga mitambo yemwaka. VaSibanda vanoti hazvireve kuti kana mushandi apiwa nguva yekuzorora kubasa kwake anofanira kunoshanda kune imwe kambani. Izvi zvatinirwa zvekare nemunyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera avo vanoti ino yave nguva yokutura mafemo kwete yenhabvu.
Saka paine inonzi off season ka off season zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvambomira zvebhora, kuti off season kazhinji kuti vanhu mumbozorora muture mafemo pachiona.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaJasper Makoni vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti vatambi venhabvu yepamusoro-soro vaonekwe vachiisa upenyu hwavo hwenhabvu patambo nekutamba mumitambo ine tumari tushoma-shoma yakadai.
Ndoshaya kuti vanenge vachitsvagei ikoko, nekuti mari yavanowana ikoko vachitamba mvura remabhutsa ishoma, ende kana vakakuvara vachitamba ikoko mari yavanozoda kurapiswa inenge yakawanda. Saka zvinotorwadza vamaklabhu avanotambira kuti vanozonge vava kubudisa mari yakawanda nekukuvara vachitambira mari shoma.
Makore apfuura vatambi vakawanda vezvikwata zvenhabvu yepamusoro kusanganisira avo vanotambira zvikwata vachitamba mumitambo yakadai iyo veZifa vari kuti ine njodzi. Sezvataurwa neveZifa, vamwe vevatambi ava havana kuve nenguva yakanaka ndokupedzisira vakuvara zvekutadza kuzotamba nhabvu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvabuda musangano weZANU-PF. Vatasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi, anokoneka ane mufaro ndini tanonoka wande tiri muWashington DC.
kwa kuhisika tisenda.